vechidiki veMDCT ava vanga vachidarika mazana mana nhasi vapinda mumigwagwa yemuHarare zvakare vachiratidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Varatidziri ava vanga vakatakura mapepa nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi SADC ngaitore matano panyaya yeZimbabwe. Anga achitungamira varatidziri ava vaHappy Mochidziva, vano vesachigaro weboka revechidiki muMDCT, vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwavaita nhasi kwanga kwakanangana nekuyeuchidza vatungamiriri veSADC kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Vati musangano wakaitwa neSADC nezuro hauna kuzeya nyaya dzakakoshera zvizvarwa zveZimbabwe.
Nhasi tapinda mugwagwa tichiratidzira pamusoro pekutadza kutariswa kuri kuita nyaya dziri kunetsa vechidiki nevagari veZimbabwe nehurumende pamwe chete neSADC. Tichitarisazve nyaya dzakaita sedzanaita dzamhara, avo dzamhara vasati vambobatiwa nanhasi kuti vari papi, vakaenda vabva musi wa9 March up to now hatisikuziva kuti dzamhara ari kupi. Tine nyaya zvakare yemabasa akapromiswa nehurumende iyo iri kutonga, nanhasi hapana ari kuziva kuti pane achawana basa here, asi kunze kutoti vazhinji tiri kuona vachibuda mabasa. Tine nyaya dzakawanda dziri kuitika dzakafanana nedzexenophobia dzataitarisira kuti dzichange dzichitariswa dzichiadreswa zvakanaka nevatungamiriri veSADC, asi hapana zvati zvaitwa. Saka isu sevechidiki nevamwe vagari tabva taona kuti zvakakodzera kuti tipinde mugwagwa tisende this message kune ivo vakuru vakuru veSADC vazvizive kuti isu semaZimbabweans hatisi kufara nemaitiro avari kuita zvino.
Vachidziva vaudzawo Studio 7 kuti vamwe vavaratidziri ava varohwa nemapurisa zvakaomarara pamberi pevamwe vatungamiriri veSADC vanosanganisira vapakalita Mosisili vekuLesotho vange vave kudzokera kunyika dzavo. Vachidziva vati pane varatidziri vaviri vakuvara zvakaipisisa muchiitiko ichi vakaendeswa kuchipatara.
Hongu, mukati mekunge tichiratidzira mapurisa auya ya eRiot vachitraya kuda kutimisa kuti tidemonstrate, asi vanhu vedu varamba vakashinga vachidemonstrator. Mukunge tiri kutraya kuti tichipedzisa demonstration redu, pazenge paakubva vakuru vakuru veSADC vanga vasara kuMikus Hotel, ndopabva pauya mapurisa aya neukasha achirova vamwe vedu vanga vari ipapo. Zvisinei, hapana wavagona kuti vange vachisunga, nekuti isu sevechidiki panguva ino tavagadzirira zvikurusa kuti tinge tisingafi takasungwa pademonstration. We are geared for actions and tichaita maactions aya kusvika Mugabe abva pachigaro chaarichi.
Munyori muboka revechidiki muMDCT vaLove More Chinoputsa vati kuratidzira uku kucharamba kuchienderera mberi kudzamara munyika maitwa sarudzo dziri pachena uye upfumi hwenyika hwamira zvakanaka.
Zvinotishungurudza kuti vanhu veSADC vanokwanisa kutouya votoita zuva rese vakagara vachitaura zvakawanda asi vachisiya nyaya chadzi dzakatikoshera, nyaya dzekuti mabasa akapromisiwa neZimbabwe ari kupi, nyaya dzekuti kutongwa kana kuti utongi wemuZimbabwe hauna kumira zvakanaka. Patinoona kuti pane bato riri kungoramba riri pachigaro risiriro rinofanira kunge richitonga nekuti rakabera maelections, vasingatarisi kuchengetedzeka kwevanhu kuti vanhu vanokwanisa kungotorwa vachinyangarika munyika yakasununguka yaane makore 35 yazvitonga. Saka tinorwadziwa kuti vanhu vanokwanisa kutogara pasi votaura nyaya dzavo. Asi zvisinei, isusu tine mikana yatinayo seyo yataichitaridza pazuva ranhasi yekuti ticharamba tichiratidzira, ticharamba tichinyorera kune veSADC, ticharamba tichitinatidzira kuhurumende yavamugabe kuti isusu hatisi kuwirana nezviri kuitika. Isusu ndo zvega zvatinokwanisa kunge tichiita. Takati isusu semusangano hatisi kuzobata futi, asi tichange tichiramba tichipinda mumastriti nouwandu hwedu tichiratidzira kune utungamiriri wenyika, tichiratidzira kuutungamiriri weSADC kuti muZimbabwe ango hapasisina utungamiriri hwakanaka, muZimbabwe hapasisina zviri kufamba, zvinhu zvese zvamira.
Vachinoputsa vati vakamboedza kunyorera hurumende pamusana pematambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, asi hapana mhinduro yavati vawana.
Hongu, hurumende yedu inozviziva matambudziko atinawo, vanomaziva, asi taita dambudziko rokuti chihurumende chatinacho chihurumende chisingachatarisi kuti vana veZimbabwe vanodei. Chihurumende chinongofunga icho kuti chirambe chakabatirira simba. Kubvira nekubvira takagara tichinyorera kuna vamugabe tichivabvunza kuti ko mabasa edu amakati promisa ari kupi, tichivabvunza kuti ko madii maita maelections. Tinovanyorera tsamba dzimwe dzatinoisa kumahofisi kwavo, tinovanyorera dzimwe dzatinoisa manewspaper anganzi maopen letter, asi taona kuti hapana chiri kuuya. Chatiri kutoona kuti vanhu vari kuramba vachitotarisa kuti voramba sevachitonga nyika inoyi. Saka tati aiwa, ngatichimbomirai zvekunyora tsamba, ngatichimbomirai zvekuramba tichizama kuvatsvaga kuti vari papi, asi isusu tongofunga kutofokasa nekuti simba revanhu riri mu simba rekutonga nyika riri muvanhu uye simba rekutonga rokutora masimba enyika riri muvanhu saka isu tiaramba tichiita zvatinokwanisa nazvo nenzira dzisinga dzisiri dzemhirizhonga dzinoita kuti tinge tichikwanisa kufosa kana kutaridza simba rine vanhu kuti aiwa vanhu vanoita havachadi izvi vakuda kuti pange pane utongi hwejekerere
Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakembo mohadhi kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi asi mutauriri wemapurisa amai cheri ticharamba vati havana chavari kuziva nekurovana kwaita mapurisa nevechidiki vemdct ava asi vakurudzira kuti vanhu vaite zvinhu murunyararo uye vachitevedzera mitemo Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamunoda.